nera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu mbudzi 2022 makateerera ku studio 7 nepenyirenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC nchiti, hezu nezuri mchirongwa chedu cha nasi.
Zirunge zishikuitwa ne lebu jeri, kurambiza magweta, kurambiza muri, ne kurambiza oma madoctors, kita inga achona maskala. Zinova sisiri pamtemo, yeswe, zinovi sana, ne zirumbumbire rumtemo.
Magweta ava Job Scala ve Citizens Coalition for Change vopomera vakuru vemajeri mosva yekuda kumanikidza vanhu vakaita sava Douglas Ngonzora mutungamiri webatore MDCT kuvaona asi vachirambidza hama dzavo nemagweta kuvashanyira
Izvi zvinoita kuti vamwe vatori venhau vaite basa ravo vasina kusununguka uye vachitya. Vatori venhau vakawanda vanogara vachirohwa nakushungurudzwa vachiita basa ravo nemapato ezvematongerwo enyika.
Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekukurudzira kuti vatori venhau vasambunyikidzwe vari pabasa. Makambani ekuZimbabwe oshambadzira zvigadzirwa zvavo kuBotswana Global Expo 2022. Ii ndiyo mimi msoro ye nao zedu za nasi, zichuwa kwa mwuri zichiva kuno ku Studio 7, irimu Washington DC. Magweta arikumirira mumiriri wezengeza West mudare paramende va Job Scala, nevanomirira chitungwiza North va Godfrey Sithole, vebato rinopikisa Citizens Coalition for Change, nasi vashora vakuru vemajeri nekurambidza mudzimai wavo nedzimwe hama dzavo magweta avo, vana chiremba nevatungamiri vebato ravo kusanganisira mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa kuvaona asi vachiedza kumanikidza kuti vaonane nemutungamiri werimwe bato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora. Vemajeri vanonzi vaida kuti vaMonzora vaone vaSkala navaStole kunyangwe hazvo vaviri ava vakatsika madziro. Kunyangwe hazvo vasungwa vairamba kuvaona vaMonzora nevemajeri vanonzi vakaita chipatapata chekugadzira nzvimbo yekuti vaonane asi zvikaramba. Vachitaura ne Studio 7 vebato ravaMonzora vakati vaMonzora vainge vaenda nekuti ndivo vanotungamira nhengo dzedare reparamende dzinopikisa. Hatina kukwanisa kuvabata nhasi kuti tinzwe divi ravo pane zvataurwa mudare. Kumukuzeya nyaya iyi mutori wedu wenhau Godwin Mangujga anotipanyaya inotevera.
Mutongo wedare ramagistrate vatrinos uta washe nhasi vapa mutongo wekuti veZimbabwe Prisons and Correctional Services vabvumire vaSkala navaStole kuti vaonekwe nemagweta vanachiremba hama neshamwari dzavo apo vanenge vari muchirongo. Vatiwo vaviri ava vanofanira kubvumidzwa kupiwa chikafu nehama neshamwari dzavo. Rimwe remagweta vaviri ava vaFred Masarirevhu vanoti vanotambira mutongo wanhasi vachiti ndizvo zvinodiwa nebumbiro remutemo wenyika.
Vachuchisi vabvumiranawo nechikumbiro chabve chaiswa pamberi pedare namaimutetwa kuti zveshuwa zvirunge zvichiitwa ne lebu jeri kurambidza magweta, kurambidza mhuri nekurambidzawo madoctors kuti ainge achiona maskala zvinova zvisiri pamutemo uyezve zvinorwisana nezvirimubumbiro remutemo nekuti bumbiro remutemo riri pachena rinopa kodzero kuvasungwa kuti vaonekwe nemhuri dzavo, vaonekwe nemagweta avo uyezve vaonekwe nana chiremba.
Mutongo wanasi, uno uya mushure mokunge vasikala na vasitole, vaenda kudare vachiti magweta avo, muri dzavo, pamwene shamwari dzavo, dziri kurambidzwa kuvaona kuchikurubhi. Muchuchusi panyaya iyi vaLancelot Mutsokoti, havana kupikisa chikumbiro chevaviri ava, izvo zvarumidzwa nemutongi, uyo ati, hazvina kutambisa nguva yedare. Vamasarevhu vanotiwo vashamisika kuti muchuchusi haana kupikisa chikumbiro chevaviri ava. Vamwe vakarambidzwa kuona vasikala mukuru weTriple C vaNelson Chamisa, gweta ravo amai Beatrice Mtetwa pamwe nemhuri dzavo. Hatina kukwanisa kunzwa kuti Zimbabwe Prisons and Correctional Services yatambira mutongo uyu sei, sezvo mutauriri wayo Superintendent Mayor Kanyezi vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo. Zvichakadai, mutongi wedare Justice Rogers Manyanga Dzeforoma vazivisa kuti vachapa mutongo wavo nemusi wechishanu mushure mokunge vasikala navasitole vaenda kudare iri vachiti pane zvashanduka zvinokodzera kuti vaviri ava vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kubvira pavakanyimwa mukana wokuita izvi nemutongi wedare raMagistrate vataura Emanuere mwedzi wapfuura. Rimwe remagweta evaviri ava vaJeremiah Pamu vanoti kunyange hazvo vakambonyimwa mukana wokuita izvi kashanu munguva yapfuura, vanotsanangura kuti pane zvizhinji zvashanduka zvinoita kuti vaviri ava vabvise mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba.
Zvashanduka pazvizhinji nekuda kwekuti pavakanyimwa bail pekutanga dare rakanga rati kune eyewitnesses vakaona mhosva ichiparwa, asi mushure mekunge tapiwa mapepa ehwaro hwemhosva kuna maeyewitness aitaurwa nezvavo. Nekudaro chimwe chezvinhu zvakaita kuti vanyimwe bail vasikala hachisisipo. Chechipiri chave chekuti paive nekunenedzerwa kuti vasikala vaposta video, asi zvakare mushure mekunge tapiwa mapepa zvabuda pachena kuti vasikala havana video yavakaposta.
Vasikala navasitole vanyimwa mukana wokubvisa mari yechibatiso kashanu kese nematare ekubvira pavakasungwa. Vaviri ava avo vari kujeri rechikurubhi vachatanga kutongwa musi wa15 mwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vanhu vakawanda vasara vasina pekugara mumusha weOld Safara muguta reHarare mushure mekunge vapwanyirwa dzimba dzavo nekanzuru yeguta iri nhasi dzichinzi dzakavakwa zviri pamutemo. Mutoro wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Changa chiri chipatapata nhasi mumusha weOld Safara muno muHarare, apo vanhu vanga vachiedza kubvisa midziyo yavo mudzimba dzavo dzanga dzichipwanywa nezvigiredha zvekanzuro yeHarare. Vamwe vevapwanyirwa dzimba dzavo vakaita samai Fares Nongonhema vati havachaziva kana pekutangira sezvo vasara vasina kana pekuisa misoro apo mvura yatanga kunaya. Amai Nongonhema vati kanzuro yeHarare haina kuvapa nguva yekuti ivo nevamwe vavo vagadzirire kubva zvine chiremerera.
Havana kana kumbotipa yambiro kuti tiwane kubvisa zvinhu zvedu, saka mimwe midziyo yedu yaparadzwa zvekuti hatichatoziva kuti tichatangira papi. Takaremerwa, tiri kurwadziwa, tiri kuremerwa.
Mukuru anoona nezvebudiriro mukanzuro yeHarare kana kuti Development Control Manager vaJames Mazvimba vati vanhu ava vakavaka dzimba idzi vasina mvumo yekanzuro yavo.
Vari kuvaka zvivakwa izvi vanhu vasina kupuhwa nekanzo, vanhu vasina permission yekanzo.
VaMazvimba vatiwo nzvimbo yakavakirwa dzimba idzi yanga isina zvinhu zvakaita semvura nemigwagwa zvinoita kuti ikodzere kugarwa nevanhu. Asi vaRuben Akili avo vanoshanda nerimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare reCombined Harare Residents Association vashora kanzuro yeHarare nokupwanyira vanhu ava dzimba dzavo isina kutsvaga mvumo yekuita izvi kumatare edzimhosva sezvakatarwa mubumbiro remitemo yenyika.
Kana iri nyaya yekuputswa kwedzimba panofanira kunge pachitevedzerwa mutemo. Inenge isiri tarisiro yedu yekuti kanzuro inotyora mutemo kuti iedze kuita kuti vanhu vateedze mutemo.
Tsvagiridzo yataita yaburitsa pachena kuti vanhu vapwanyirwa dzimba ava vakatengeserwa nzvimbo dzekuvakira dzimba nemakoronyera kana kuti maland barons akasiyana siyana ayo asiri kubvumidzwa nehurumende. Zvichakadaro, vaakili vakurudzira vagari vemuHarare kuti vatevedzere mitemo mukutenga nzvimbo dzekuvakira dzimba pamwe nenzira dzakatarwa mukuvakwa kwedzimba kuitira kuti vasarasikirwe nenguva pamwe nemari dzavo vachivaka dzimba dzinozopwanywa.
Tinopowo yambiro kuvagari kuti vasange vanotenga pekugara kune vose vose nechikonzero chekuti ikumaichiitiko zviitiko zvakafana zvaramba zvichingoitika muHarare zvokuti vanhu vari kutengeserwa pekugara nevanhu vanenge vachine chekuita nezvematongerwo enyika kana kuti vanenge vane simba hamene kuti vanorutora kubva kupi vachitengesa. Vamwe vacho vanenge vari vanhu vanenge vari tingati pachirungu vanoti connected nevanhu vanenge vachishanda mukanzu. Saka naizvozvo uyezve vari connected nevamwe vanhu vanenge vari muzvematongerwo enyika. Naizvozvo zvinoita kuti izvozvo vanhu vakaramba vachingotenga tenga mastendi kana kuti pekugara kune vanhu vese vese vanopedzisira voita kunge vanoruza mari dzavo uyezve vachizvi vanopedzisira vavo pinda muna taisireva kana kuti pinda mutsekwende.
Kanzuro yeHarare inonziwo yakapwanya zvimwe zvivakwa zvinonzi zvakavaka zvisiri pamutemo kwamhishi kumufakose nezuro. Amwewo mashoko atawana anoti kanzuro ine urongo hwekugarisa vashandi vayo munzvimbo dzose dzairi kubvisa vanhu. Hatina kukwanisa kunzwa kune vakafanobata chigaro chemutauri wekanzuro vainnocent ruwende nezvenyaya iyi. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zimbabwe nasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekukurudzira kuti vatori venhau vasambunyikidzwe kana kuti International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists. Vatori venhau vachiti munyika maberekera ingwe pamberi pesarudzo dza 2023. Godfrey Mtimba anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nestudio 7 vanoita kodzero dzevatori venhau vanoti kodzero dzavo dzinogara dzichimbunyikidzwa munyika apo vatori venhau vanoshungurudzwa nekurwa vachiita basa ravo asi pasina anosungwa. Vanoti vatori venhau vanonyanya kushungurudzwa pabasa ravo nevemapato ezvematongerwo enyika avo vasiri kusungwa vapara mhosva dzakadai. Rumusangano rinorwira kodzero dzevatori venhau reMedia Institute in Southern Africa, Zimbabwe kana kuti MISA vatabani moyo vanoti gore rino huwandu hwevatori venhau vakashungurudzwa pasina vanosungwa munyika hwakakwira kusvika pamakumi matatu 30.
Kana tikaramba tichifamba nedonzvo rakadai, Zimbabwe inoramba yodzokera mugwara rekare rekungoti hangovhiringana mafungiro inenge iri tsvimbo mugodzi.
Izvi zvatsinirwawo nevanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reMasvingo Media Center, amai Esther Nyambiya, avo vati vanonyanya kushungurudza vatori venhau ndevezvematongerwo enyika kunyanya munguva dzesarudzo.
Izvi zvinoita kuti vamwe vatori venhau vaite basa ravo vasina kusununguka uye vachitya. Vatori venhau vakawanda vanogara vachirohwa kushungurudzwa vachiita basa ravo nemapato ezvematongerwo enyika.
Munyori mukuru musangano weZimbabwe Union of Journalists kana kuti ZUJ vaPerfect Hlongwane vanoti hapana chekupemberera pazuva iri sezvo vatori venhau munyika vari kuramba vachishungurudzwa nevanhu vasiri kusungwa.
Tinokurudzira kuti hurumende inge ichiona kuti avo vanoita tsika yekumbunyikidza, tsika yekurwisa, tsika yekushungurudza vatori venhau vanofanira kuti vange vachisungwa.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvekufambiswa kwemashoko munyika, amai Monica Mutsvangwa, asi vakaudza Studio 7 kuti hurumende iri kuvandudza mitemo yekurerusira vatori venhau uye kuti vasambonyikidzwe. Apo mutauriri wemapurisa munyika vaponya tivati vange vasingakwanisi kuti padivi ravo vachiti vange vari pane rumwe runhare. Mutevedzeri wemutauriri weTCCC vaOtsalosiz vanoti bato ravo rinokudzira kuti vese vanopara mhosva kuvatori venhau vasungwe.
Kurudzira vapata vakasiyana kuti tinofanira kuremekedza kodzero dzemajournalisti kuita basa ravo kana vachiuya kumarali. Isu ndosaka takatanga kuita matek majournalisti kuti taiona kumarali edu kuno kuhina tazvisisana security yedu nevanhu vemedia. Saka takati tichameka shuwa kuti one noprovida mavest for free anenge akanzi media kumajournalisti.
Izvi zvatsinirwawo neanoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANPF vatafadzwa mugwade vachitiwo vatori venhau vanofanira kuita basa ravo pasina kukonzeresa mhirizhonga.
GNB tinosangana nemakezi akaita seiwayo tinosanganisira sekupedzira takaona yemukomana uyu Godfrey Mangunja achishungurudziwa nevanhu vemusangano wedu takazvitoropodza uye tinozvitoropodza zvekare atitenderi musangano wedu kuti majournalist anga achishungurudzwa pakutora kwenhau dzavo asizve tinokumbirawo ivo vatori venhau kuti ngava vatori venhau
vamwe vatori venhau vana vakarohwa nevo vanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanupf kusarudzo dzegwevekabhuyuni mutori venhau westudio 7 godwin mangudya akarohwawo nevatsigiri vebato iri kuwadzana mwedzi wapera mumwe mutori wenhau wenewsworks muzvare mildred muchenje vakarohwawo nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vetriple c kuchinhoi paipemberera bato iri kukunda musarudzo dzemaby election ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini godfrey mutimba
makambani emuzimbabwe anosvika makumi matatu ari kuratidzira pagungano rezviratidzwa re2022 Botswana Global Expo iro rakatanga nezuro muguta regaborone uye riri kutarisirwa kupera musi wa4 mbudzi shingirai madondo anotipa nyaya inotevera
sangano rinoona nezvekutenga nekutengeserena munyika rezimtrade riri kutungamira vemabhizinesi vemunyika kubotswana rinoti ongororo yarakaita muna 2018 yakaburitsa pachena kuti mubotswana mune mikana yakawanda kune makambani anoita zvokuvaka chikafu chakagadzirwa kare kana kuti maprocessed foods zvemigodhi zvekurima nezvimwe chipanga mazano musangano rezimtrade muzvare nozipo mapama vanoti kushambadzira zvinhu pamusika mukuru wakadai unosimudzira upfumi hwenyika kuburikidza nekuwana mari yekunze inodiwa zvakanyanya munyika
sesangano rezimtrade nenzvimbo yakakurisa kuti kuuya kwedu kuglobal expo botswana kuchaita kuti huwandu hwezvinhu zvatinotengesera botswana hukwire muna 2017 zimbabwe yakatengesera botswana zvakasvika kumamiriyoni gumi nemanomwe emadhora ekuamerica ndokukwira kusvika kumamiriyoni makumi mana nematanhatu emadhora ekuamerica muna 2019
muzvare mapala vakurudzira makambani emunyika kuti atorewo mukana wechibvumirano chakaitwa pakati penyika mbiri idzi muna 1988 chezimbabwe botswana bilateral trade agreement chibvumirano ichi chinobvisa mimwe mitero uye kupa kuti kutengesanana pakati penyika mbiri idzi kuve nyore zvikuru pane zvigadzirwa zvirimwa nezvimwe
izvo zvinotiratidza kuti zvigadzirwa zvekuzimbabwe zvinodiwa kwazvo mubotswana sezvo vanhu vanga vachitaura nesu paungano rino varatidza kuzvifarira izvo zvinoratidza kuti musika uchiripo muno
panyaya dzekutengesera namuafrica botswana iri pachidanho chechina mumashure mesouth africa zambia nemozambique zimbabwe nebotswana ine nguo dzesouthern african development community kana kuti sadec necommon market for eastern and southern africa kana kuti comesa zvinopowa kuti kutengeserana kuve nyore hamai sibusisi wechitehwe wekambani yedust foods enterprise inogadzira jamu ichiwanikwa muguta rebulawayo vaudza studio 7 kuti vari kuona chiedza kunyange kari kekutanga kupinda muchirongwa ichi
isisu kuuya kwedu panapa isa wafirst time kuuya pano takatarisira kuwana maexport market kuuya kwedu panapa tafacilitatwa neprogram yezimtrade inova iyo inokurudzira kukura kwemaexport muzimbabwe saka takatarisira kuwana mamarkets edu kunoku kubotswana tine zvataona so far tirikuona kuti hai mamarkets tavawana
mumwe muzvinabhizinesi anogadzira zvigadzirwa zvematehwe uyo ari kuratidzira pagunga iri vathompson chinyengetere vanoti vaona kuti vane mukana wakakurisa sezvo vanhu venyika iyi vasingadi kutamba nematehwe kunyangazvo botswana iyi nemombe dzakawandisa
muno mubotswana hamuna kambani inoita zvematehwe inogadzira bhutsu kana majaketi kana inogadzira zvinhu zvematehwe maleather products kuti vaiti kuti vanoprofesa vacho leather vaiti vane market kambani ikagadzira ikawanisa mukana wokuti munhu anokwanisa kugadzira leather yacho nazve kambani yaanenge achipa kana kuti iri kambani yake inenge ichisona maleather zvinenge zvine mukana kuti
nyanzvi munyaya dzezvemabhizinesi uye vachishanda vakazvimirira muguta rekhabhoroni mubotswana vaubert mutoko vanoti urongwa uhu unokwanisa kuvhurira vana muzvinabhizinesi ava mikana mikuru kwazvo sezvo gungano iri richikwezva vanhu vazhinji kubva kumativi mana enyika
zvaitwa nezimtrade izvi zvichavhura masuo ekuti makambani 30 ezimbabwe aya aonekwe nemakastoma akasiyana siyana uye aonekwewo newamwe wana muzvina bhizimisi vanobva kunzvimbo dzakasiyana nekuda kwekuti kana Botswana yaiita Global Expo iyoyo kureva kuti kune vamwe vanobvawo kunyika dzakasiyana siyana vanenge varipo vachiratidzirawo zvavanenge vachitengesa uye zvinogona kuti zvikonzere kuti vanhu vakawanda vari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana vaone humhizha hune vana veZimbabwe saka chinhu chakanaka ichi chakakosha chaitwa chichaita kuti Zimbabwe isimukire uye vana muzvina bhizinesi veZimbabwe vasimukire
Botswana Investment and Trade Center kana kuti BITC inotungamira urongwa hwekutengeserana uhu inokwezva vemabhizinisi ekubva kunyika dzepasi rino urongwa uhu hwakaparurwa muna 2006 urongwa hwegore rino ndehwemakore gumi nematanhatu kana kuti 16th edition uye huri kuitwa pasi pedingidira rakanangana nekushandisa humhizha nehumhetura kumwe kutengeswa kwezvinhu kuti ramangwana rive rakajeka kana kuti reimagining our economy for a better future tomorrow through digitalization and application of robust export-led strategies ndakamirira studio 7 muhaborone Botswana ndini Shingirai Madondo
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo nyika yeAmerica yatarisana nesarudzo dzakakosha svondo rinouya dzema midterm elections mamwe magavana ebato rinopikisa remaRepublicans matunhu anoti Florida neTexas ari kuendesa vanhu vari kuda kutsvaga upoteri muAmerica kubva kune dzimwe nyika kumatunhu anotungamirwa nemaDemocrats akaita seWashington DC neNew York. Izvi zvinonzi zviri kuitwa nemaRepublicans senzira yekuda kutsvaga rutsigiro vachiti maDemocrats haasi kudzika mitemo inoomesera vapoteri zvopa kuti vauye kuAmerica vakawanda. Vapoteri vanodarika zviuru gumi nemasere vaendeswa kuNew York kubva kuTexas. Mutauriri wemuzinda wemutungamiri wenyika yeAmerica weWhite House muzvare Karine Jean-Pierre vanoti maRepublicans ari kushandisa matambudziko evapoteri mukutsvaga rutsigiro vakati izvi zvinoshoresa. Muchirongwa chedu chatinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nasi tine hurukuro nava Padmo Kufa chizvarwa cheZimbabwe chiri kuAustralia uko vagere nemhuri yavo inoti mudzimai vanakomana vaviri nemusikana mumwe chete. Vakufa ava vanobva kudomboshawa vanoshanda samakanika pane imwe kambani huru yezvitima iri muPerth kwakare kuAustralia. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndinotendera Jonga Kandemiri. Zita rangu ndinonzi Padma Okufa. Ndiri muWestern Australia. Ndakauya mugore ra 2006. Wangu ndine mhuri yangu kuno, ndine vana vatatu, ndine mudzimai tiri tose kuno, vakomana vairi, wokutanga mukomana wechipiri, mukomana wokupedzisira, musikana ari kuenda kuhigh school, vakomana vari kumabasa avo avakadzidzira.
Vateereri vangada kuziva kuti ibasa ripi ramuri kubata muri kwakare kuAustralia?
Kuno ndinoshanda mukambani ye Janji ino ita basa yekutakura zvinhu mafreight trains ndichigadzira misoro yezvitima malocomotives.
Tinonzwa vamwe vachiti kusina mai hakuendwe. Imiwo mune matambudziko amuri kusangana nawo here ikoko kuAustralia kusina mai?
Matambudziko atinosangana nawo tiri kuno chekutanga ndechekuti tiri kure nehama. Chishuwo chekuve nemhuri kunyanya panguva ino yeCovid kuti takapedza makore mairi tisingakwanise kunge tichishanyirana nemhuri. Zvinhu zvinorema.
Mune zvamuri kuitawo here kumusha zvakaitawo semaprojekta atinonzwa vamwe vari mudiaspora vachiti vari kuita kumusha?
Haisi nyore kuti tikwanise kuwana zvokuita kumusha nyangwe ukaita pfungwa dzokutangisa mabhizinesi. Zvaunokwanisawo kuita kungava kurima kungava kudini. haisi nyore nokuti chokutanga unenge uchikwikwidzana nevari kumusha ichechipiri kuti ukwanise kuwana vanonyatsokuita nemazvo zvaunenge uchida iwe usipo zvinoremere asi zvakadaro kuuya kuno seni kwakabatsira mhuri yangu kuti vawane ramangwana ravo rakanaka nokuti vanhu vakavakwanisa kuita makosa avo vachiwana mabasa ndinofunga kuti vazhinji vanozviziva kuti kumusha kunogona kunetsa kuti mwana kana achinge apedza kuchikoro akwanise kunge achikwanisa kuita anything
asi muri kumbokwanisawo here kushanya muchidzokera kumusha kunoona hama neshamwari
kushanya kumusha tiri kutarisira kuti tinoshanya gore rino riri kuteera nekunoona vamwe asi zvekudzokera kunogara ndofunga tichatoona kana tichinge tapedza nyaya dzokushanda idzo but pari zvino tichamboita zvokushanda
zvii zvamungati dai zvaitwa kuti upenyu hururame hwevana vezimbabwe vangava vari kumusha nevari kunze kwenyika
kuti upenyu hururame hwevanhu vari muzimbabwe nesuwo zvitirerukire tinochishuwo chokuona hurumende ichirwisana nedambudziko reuori rakatekeshera nyika yose kuti ukwanise kuita chimwe chinhu uri kuno
avo vanga vari chizvarwa chezimbabwe chiri kunze kwenyika kuaustralia vapadmore kufa vachitaura vari parunhare kuaustralia kwakave najonga kandemiri westudio 7 munhau dzemitambo zimbabwe nhasi yakundwa nenetherlands mumutambo wecricket kumakwikwi et20 world cup watambirwa kuadelaide muaustralia izvi zvashamisa zvikuru vanhu vakawanda sezvo zimbabwe yange ichitarisirwa kukunda mumutambo uyu mumwe mutsigiri wechikwata checricket vaeliot mahembe vanoti havo kunyange hazvo chikwata chezimbabwe chakundwa mumutambo nenetherlands nemawickets mashanu vari kufadzwa nematambiro achaita ngatinzwei hurukuro yavaita namavelas muhlanganya uye westudio 7
mutambo wecricket watambwa zuva ranhasi tarwadziwa chaizvo apo takundwa asi hatiere moyo tinotarisira mutambo wavachatamba neindia wekupedzisira pamwe vachatamba zvinodadisavo kukwanisa kukunda futi
tinoona zvedu kuti pari zvino machances avo kuti vaende kumasemifinals anenge apfera imi semutsigiri mucharamba muchitsigira here
hongu tinoramba tichivatsigira vakomana ava nekuti zvavatoita so vazhinji tasatarisira kuti vachatamba zvakadai tinotoona kuti ticharamba tichivatsigira kuti vaende mberi uye tinotarisira yekuti nekufamba kwenguva tichange tavashasha yekuti kumasemifinal tinenge takutotarisira kugara tirimo masemifinal
tiri ipapo panyaya yemitambo tinoona kuti World Cup yekuQatar ichange iri kutanga mavhiki anotevera imi muri kutsigira zvikwata zvipi kunavhuku
chekutanga tinochida kutsigira kana Senegal vari kuendana naGhana asi tinozoona kuti kazhinji tinotarisira kuti vakabuda mumagroup stages aya kuti vazoenda kumberi zvino hazvitinetsei saka ndiri kutarisira kuti Spain England nanaBrazil ava vavadare vakanokwikwidza madhakuhosi akaita sana Germany
pari zvino vanhu vari kutambira sei mitambo iyi yeWorld Cup munyika
pari zvino munyika nevekuti isu takadzingwa neFIFA kuti tisave neinternational matches vanhu vakatarisira mitambo yeWorld Cup zvakanyanya ibishi kugadzirisa materevhizheni kuti panotanga mutambo uyu vanhu vakwanise kuona bhora ndiyo tarisiro yedu chete yatiinayo zvino izvi nekuti isu pachedu hatiko kana kuafrica cup of nations hatiko zvakare
tiri ipapo pane vatambi vane hunyanzvi here vamuri kutarisira pachatanga makwikwi aya
ivo vedu vemuafrica nasejomana ava tiri kuvatarisira kuti ndokwaakunyatsonoratidza hunyanzvi hwake kuratidza ari kwaakaenda kuchikwata chitsva chekugermany ichi
mumwe mutsigiri wechikwata checricket vaeliot mahembe vachitaura vari parunare muHarare namavelas muhlanganya uye westudio 7 musakanganwe kuteerera chirongwa chedu chelive show kuna 8 PM nasi. Apo tiri kutaura nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nenyaya yezvimwe zvaro zvenyika zviri kubuda munyika zvichinotsvaga mafuro manyoro kuBritain nedzimwe nyika zvikuru zvichienda kunoshanda mapazi ezveutano zvosiya Zimbabwe isina nyanzvi mumapazi akasiyana-siyana. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nawo zvakare. Magweta ava Job Scholar veCitizens Coalition for Change opomira vakuru vemajeri mhosva yekuda kumanikidza vanhu vakaita sava Douglas Monzora veMDCT kuti vasangane navo vari kuchikurubhi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Tokusiyai mina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele.
So we seek out this.